Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kukadzi 18, 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kutevhenyura muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitepfenyura chirongwa chino chenyu imi vateereri. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU.
Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe.
Izvozvo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chepiri, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina pekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira.
Mumwe wevechidiki vakambomiswa basa muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union kana kuti EU nezuro rakasendeka parutivi zvirango zvakatemerwa vanhu vana vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaKonstantina Chivenga, gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri, mukuru wemauto munyika vaFilipi Velarios Banda, pamwe nemudzimai wevaimbe vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Asi EU haina kunyevenutsa zvirango kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti danho rakatorwa neEuropean Union rinopa Zimbabwe mukano wokuti gadzirise nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuitira kuti ive neukama hwakanaka nenyika dziri muEU.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU, nekuti tinoona kuti kunyange zvazvo zvirango zvasimudzwa pavanhu vana hazvina kubiswa, zvangomiswa zvishoma kusendekwa parutivi hazvisati zvabiswa. Asi chikuru mashoko akataurwa neEuropean Union anofanira kuti abatwe ndeyekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irange nharadada dziri mumauto nemumapurisa vane mhosva yekutyora kodzero. Uyezve mucherechedzo wakakosha ndewekuti EU yaramba yakaisa zvirango pakambani yemauto yeZimbabwe Defence Industries kuti Zimbabwe isatengeserwa zvombo kusvika pava negwara rakajeka rekuremekedza kodzero, uyezve kuzadziswa kwezvakatarwa kuti kana pachinge paparwa mhosva yekutyora kodzero vanhu vanenge vazviita ivavo ngavamiswe pamberi pematare edzimhosva, zvisinei nekuti mauto here kana kuti kwete.
Kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa mukuru wemauto kunorevei kana kambani yeZimbabwe Defence Industry ichiramba iri pazvirango izvi?
Pamaonero ati kuzviita kudivi rekodzero tiri kuona kuti zvine kujeka kuripo nekuti zviri paviri, chekutanga kuda kukurudzira nhaurirano, asi zvakare paine shoko riri pachena risingakwanisi kutsipikwa kana kuvigwa rekuti mumauto ndo muri kubva kutyorwa kwekodzero kukanyanya mukati meZimbabwe. Uyezve EU haisi kuzonyarara shoko iroro, ndokusaka tiri kuona kuti vari kutaura kuti vari kukurudzira nyika yeZimbabwe, hurumende yavamunangagwa, kuti izadzise zvayakataura zvakabuda muMotlanthe Commission of Inquiry, kuti vese vakapara mhosva vari mumauto ngavamiswa kumberi kwematare edzimhosva. Handioni kuti EU yatupfunura zvakanyanya, asi kuti yangoshandisa uchenjeri hwekuti ivhure mukova hwekutaurirana neZimbabwe, asi zvakare ichitaura kuti tamba-tamba chidembo muswe ndakabata kuZimbabwe Defence Industry uko.
Kune vamwe vari kutiwo kana EU iri pachokwadi, sei yabvisa vachiwenga nava ivo vasibanda vanozikanwa kunzi ndivo vakuru vane masimba pane zvose zviri kuitwa nemauto?
Aiwa, ngati gonei kunzwisisa shoko rekuti suspend. Shoko rekuti suspend harireve kubiswa kwezvirango, rinoreva kusendekwa kwazvo kuti papuwe mukana nhaurirano. Asi zvataurwa izvi zvekunzi hurumende yeZimbabwe ngaizadzise zvakabuda muMotlanthe Commission report, zvakarewo ngaikusimudzire kodzero, zvese izvi zvinenge zvichiongororwa kubva iko zvino kusvika gore rinouya.
Nhaurirano dzemuZimbabwe vamavhinga kuti dzibudirire vamunangagwa vanofanira kunge vari pamberi. Tiri kuona kuti vamunangagwa varamba vakasungwa mbira dzakondo nezvirango izvi. Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti pane mukana wekuti zvirango zvibviswe chose kana matano akatorwa akaringana, anotaridza kuti zviro kwazvo Zimbabwe yava nematangiro nemafambiro matsva, kwete kungotaura nemuromo chete, asi zvinoonekwa zvinobatika, zvinosanganisira kuti vana veZimbabwe vava susununguka, uyezvewo kana pakaparwa mhosva dzekutyora kwekodzero, zvinenge zvichitoonekwa kuti vese vari kupara mhosva vari kubatwa nemutemo vachiindwa mberi kwematare edzimhosva. Ndo zvinoita kuti zvizobatawo kana mukuru wenyika kuti achizonzi aiwaka kana panga paine zvirango zviripo zvotupfunurwa, nekuti Zimbabwe inenge yava nemufambiro mutsva zvachose zviro kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko yeAfrica, Vadhewa Mavhinga, vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, hurumende inoti kunyange hazvo iri kufara nekunyevenitswa kwaitwa neEU panyaya yezvirango, Zimbabwe icharamba yakamira neshoko yaro rekuti zvirango izvi hazvina nematuro ose. Mumashoko avo avaisa paTwitter yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, gurukota rebazi iri retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vati hurumende inoti zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe hazvitambirike uye nguva yazvo yakapera kare. Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa urongwa hwehurumende hwekuvandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mumwe wechidiki vakambomiswa basa muZANPF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo yekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki zvichitevera kuburitsa kwavakaita mazita evamwe vanhu vana muzvinabhizinisi vatatu vavanoti vari kuita zveuori munyika. Bepanhau reChronicle neZuro rakati vakafanira kubata chigaro chemutauriri weZANPF vaPatrick Chinamasa vari kufadzwa neku yaruka mupfungwa pamwe nekuzvipira kushandira musangano kwavatsenengamu nemumwe wavo vaLouis Matutu. Kunyange vaviri ava vakambomiswa kuita basa mubato kwemwedzi gumi nemiviri. VaChinamasa vanonzi vakatiwo vaviri ava vave kuzoenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano weZANPF cheChitepo School of Ideology, asi vatsenengamu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chavakaita chete kusangana nevanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANPF vaVictor Matema Danda vachivapawo divi renyaya yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaChinamasa panyaya iyi.
Idzodzo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero, nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chepiri, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina tekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira. Isu takabuda tichidoma vanhu vatinoziva kuti vari kuita zveugororomba bva pamwe neukopokopo. Hapana patinozonzi tinozoti nhasi tinokumbira ruregerero. Isu takambobuda tichiti no vanhu ava makororo, vanenge vasisiri makororo here? Zvakangoitika bedu ndezvekuti pakagara politiburo muchechitatu chadarika vachitidzinga Tendere msangano wamati madanda wakanga wasipo wakanga wakenda kuintia. Takapa waka joka wakingi watu notatanga sa biskopa zugaro. Saka sa teka na maine msangano. Wakata utuanzu hodi viredi kuti. Chisha iso chakanga chaitika. Saka waka tibana kuofis kwa avu. Nye nukuda kukuti tichiri mengo ze msangano se makadi keri member. Saka enda kuofis kwa avu kuti nota urana. Wete kukidana kwa wangana ita. Jikopa kachizo uya wakatule na uwe ZBC. Tika sana kuda utitangata sangana na tetele msangano. Tijiva onesa o iyo wakitu onesa mafambiro anufana utahite shimu uye msangano. Doja takangu buda tita urapa ZPC. Atina kumbo kumbira ure girelo kumsangano. Meguti isi ni msangano atina kuta zirana. Uya apana chingani isi takata za tinono kumbira ure girelo kumakuru uye msangano. Taka inema zirani marikuza makutusha donjo rao. Meguta kutama kuta kutitone kwa sivano vatina kurongeka. Mwese wanu wakina kumira pacho kwa adikuti na hatu zotabula tutaura mangwana tulugula zakari tishpikisa. Saka inema kuna zakada rakila ungo kumira uwe kirero. Ya atu kujogira umashwe.
Saka pane mata na ata toru wa ereo ne bato renyu. Imise nengo ze bato kutimunge mchi endes kwa kunomisi kwa pamberi pe disciplinary committee.
Hakuna mata na ata toru wa. Saka toru chanita ndize kuti nemusiwe mvuru wa dari kandaka. Tuzo enda kuma ofisi bato nchino chita mota iku ugondi chipiwa samba. Yaka sainwa na vachina masa sa ekiti mpeja fadu mstashen. Ijitawara kutino politi buroba yaka gara. Yaka wana zaka kuzira utivati zise pa shikaro. Jinova zuni ziri pa mtemo webatu nekuti. Imi na mama tu zutangati ni nengo December okomi ziri nengo the national politi buroba yae kwanza kutivisa pa sudano zedu. Kuziko kunge taifana unge taka endisa kutisciplinary hearing. Taka no tongwa minyaya zedu tichishidairi. Batu jose njuzo ashina kuitwa politi buroba. Yakangu irikana yuti zinga wakaita ndiyo mapurisa, wakaita ndiyo mapipi, wakaita ndiyo mamajestiti. Pamujeti ni wachi mkiti zetorongo, wari iyo pachavu saka, asipa mtemo uwe kushikana na haka, apana kana kutia itua kutiva gazirise, jimushina kufamba shakanaka yuzo. Takangu kashira kete tamba, ya kutitamiskwa, baka ratanga fikite kumusangano, tajoskwa, kwa nengo tebatu disinai jigaru msangano.
Imiwo mune matana amuru kuita were, ya kutimunge mchi gadzirizana ne bato renyu panyaya mashoko ari kubuda.
Tairimba kuti kudanwa kwatakaitwa na vamatemadanda tingade kutanga kwekuti pave nemuono mumwe chete kana kutaura kumwe chete uye kunzwanana maringe nekuti kana paine zvisinoni zvazvina kufamba zvakanaka tidurirwe pachena kutino makakanganisira munzira dzakati nedzakati musangano waitarisira izvi nezvizvi nekuti pakuziva kwedu hakuna igwara rati ravapo ranga rakadumwa nemusangano. Rekuti kana vanhu vaine nhau dzevanhu vari kuba munyika kunyanya even vasiri nhengo dzepati vanofanira kuti vashandise gwara ripi bati kusvikana nhaka hakuna chatichaitwa saka patakaona vamatemadanda vauya tatete saka tiregai tivape mukana tinzwe kuti no vanofambisa sei nhau yedu kumusangano zvisingarevi kuti isu kana tikanzi nemusangano tagadziriswa taakuzomira panhau yedu yekurwisa uora hatimiri nekuti tinongofunga kuti ihondo inofanira kuramba ichipfuurira mberi kuti nyika yedu igadziriswe. Bati kusvika pari zvino hapana chimwe chinooneka tichavapo tirikutoshamisira tichiona vamwe vatungamiri vemusangano vanosanganisira vana vamatuke navana atina mata vaakubuda vachitaura mamwe mashoko akapesana nechokwadi chezvakaitika.
Avo vanga vari vakambomiswa kubata chigaro muboka revechidiki muzanu PF vagodfrey tsenengamu vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Beba nhau reHerald rine nyaya inoti sangano reTeam Zimbabwe UK rakaremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nekunze Peter Ndlovu nemubairo wewa Award of Excellence senzira yekucherechedza basa rakanaka rakaitwa nemutambi uyu. Mabiko yekuremekedza Peter Ndlovu akaitirwa mukupera kwesvondo muLondon. Asi Peter haana kunge ari paurongwa uhu. Asi mubairo uyu wakatambidzwa munin'ina waPeter Brian. Mhuri yekwaNdlovu inozivikanwa zvikuru nekuita vatambi vebhora vakaita mukurumbira munyika nekunze avo vanosanganisira iye Peter Madinda naMuhlakavhu Adam.
Mangwanani, 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 murie Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu cheve chidiki cheDeconnection nasimaneru na 8 p.m. Papeji redu reFacebook reVOA Shona. Nasi muchirongwa tirikurukura pamusoro pezuva reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iro rinocherechedzwa makore ose musi wa 21 kukadzi. Rine chinangwa chekucherechedza mabasa akaitwa navaMugabe mukusimudzira vechidiki munyika. Tichitarisa mararamiro ari kuita vechidiki, mungati mikana yavepo here yekuzisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nasimaneru na 8 p.m.
Muchirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7 makadini ko vana mukomanda nokana wandi ndinambotsigira mwe mutauri wetonye kwa maranda. Zvinobata bati ndaiva kokumushoko kwamarando kwezvo ndikuzotafurira pakumana 50kg hopfuichinzi 500 especially kana iri mari yemufoni kune dhona rekishake international rekuzama kupa vanhu mari $51 but inenge yaisa mufoni ozoiconvete mumaRTGS vakomana hazvibetseri because mari iyoyoyo vanokuudza kuti 50kg hopfu $500 kokuudza kuti mari inobudisiwa mufoni haibudisi haichanisi yeu iyewo sei 500 kudaro echanisi yabai 100 which means woita kubhadhara 500 uchitanisi yabai 100 pachibako mapesiji ekubatwaya munhu anosara nei zvakangooma hazvo toona kuti murombo zvikunzi ngazvo vakomana ka hurumende iyi yaidhiga zvakangooma hazvo.
Maserasei, vashamarari veStudio 7, maserasei, nemwe vateereri maserasei. Haina hangu handina mashoko kanya kuwanda wanda. Chikuru chandaida vana veZimbabwe, tagona kubatana. Tagona kubatana tabisa uore muhuru mukati menyika. Nokuti tarire muno chechinga wachikoro, chikoro chinenge chauraya nyika. Nokuti umwe nepapo nekuti ndakadzidza muno nepapo nendakadzidza. Asi kuti ngatisei musoro pamwe chete tigadzirise nyika. Kutaura, tichingotaura. Tisina zvatinogadzira hazvishandi. Izvezvi ndoda kukuudzai. Vose vane mabhizinesi vanoti tawana achiita wana mukana wokufuma. Ndokumbira kuti imwe muve vanoteerera nemwe vateereri nevari kupi. Indai izvezvino pamashowo akamaranda. Iye zvakatotanga. Nechipiri ichechichi anenge ari kumapurazi. Mwenezi Bubi. Saka itevererai muno kuti tiri kufa. Kuwana tuchema kudai sezvezvi hatina kumwe katingawana. Totivo hurumende inotibatsira nepasaidi isu zvimari zvatichiwana tichizama kubata bata asi kuti ivo vanenge vane upfu hwacho honotikuvadza. Ndichienda muutsanana muutano ava vanobva kuchina ava taikumbira kuti shava vamonitiwe kuti vasapinda nechirwere mukati menyika vadzivirirwe chigwere vasagara chapinda mukati menyika nochigara chapinda mukati menyika chatiuraya vazhinji. Chete atofanana needzi ningo pakashira. Sai tinotenda munifadzirevo gigs auri kuSouth Africa. Mfana wangu Sivanda ndokumbira kuti mumfadzevo. Hatinotenda vashamarari.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7 tinotenda kutibudisira mashoko edu atinotumira nanotovaka munotaurawo tinotenda zvese. Inhangu ndini madhuwe. Kuna kujoni Soweto ndinoti kuna vamunangagwa vakura ngavaende kunozorora. Mumwe wavo akatozorora ivo ngavaende zvavo vasina kubviswa pe zvakanaka varege kuzonyadziswa semukuru. Zvinonyadzisa kuti mukuru aite zvokunakurwa. Vambosiro vana vadiki vadzidza vaona kukanganisa kunoita vakuru vakaenda naivavava zvavanopromisa zvacho zvese hakuna zvinoitika. Zimbabwe yaonongoka nevanhu ivavava. Saka kuti igadzirike zvakaoma. Dava munangagwa vaisuduruka zvavo. Makore ayo ekuzorora akakwana kuenda kupenjini. Vari kungomanikidzira ukuru hwacho hwavasingagoni. Dava vachisira vechidiki vamboona kuti chii chinoitika pamberi apo. Nokuti vechidiki vaakuziva zvese zvokuti upfumi hunodai, upfumi hunozodai, zvese vaakuziva vechidiki. Vanogadzirisa upfumi ivo vachembera ngavasorore
sei kupastudio 7 apo aiwa isu tinosimba raitombokumbirawo kapo vana mukoma wangu blessing ukojonga vana rei mumbobvunzawo pane nyaya mhani iri kuisiri kunyatsobuda zvakanaka pagoko esauti apo kune uyu uyu unonzi chanda uyu najeorgina vakasungwa vanhu ivava nenhau youwo remanji asi yanyaya yacho iri pahiti saka imbovherifaya iyo timbonzwawo zviri kufamba sei vanhu ivava vane uori husingaiti hunotyisa zvokuti tikutotidai vatomboenda seri kwekaunda chaiko chaiko vadzose zvinhu zvavari kubanda imbavha dzinotyisa zvinhu zvemachembere vazvipedza ndingatendewo mukapureyawo audio yangu nekumbosecha sechawo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zita revaimbo vemeya veNew York vaMichael Bloomberg harisati rava pamagwaro ekuvhotera mumatunhu mana ekutanga kuita sarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica iyo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Hazvisati zvajeka zvakare kuti vaBloomberg vachakwanisa here kunyoresa kuitira kuti vavhoterwe nemusi wechitatu anove mangwana. Musarudzo mbiri dzebato reDemocratic Party mumatunhu anoti Iowa neNew Hampshire zita ravaBloomberg rakanga risiri pamagwaro ekuvhotera. Vakuru vakuru vezveutano muChina vazivisa nhasi kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vadarika pazviuru makumi manomwe nechimwe uye vanhu vafa nechirwere ichi vava kudarika pachiuru nemazana masere. China inotiwo vanhu zviuru gumi nechimwe vanga vachirwara nechirwere ichi vapora zvakanaka chose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zvakaitika muAmerica nezuro apo nyika iyi yakarangarira vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejechetere. Profesa Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica vanoti pane zvakawanda zvingadzidziwawo neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura navarumano kuti tinzwewo maonero avo pazuva rePresident's Day remuAmerica.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndo akatanga nyika ino George Washington. Saka rinopo kuti izuva rekucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora nevachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa nevatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro parizvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri ariko kana wapurezidendi aripo uyu. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, vanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti vanhu vazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa. Asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika pekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mutemo wenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti zuva reholiday, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Avo vanga vari Profesa Moses Rumano vepaMallon University kuOhio muno muAmerica, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe hazvibvunzwe mumanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe. Mumwe wevechidiki wakambomiswa basa muZANUPF vaGodfrey Senengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira regerero kubato ravo mushure mekumbomiswa basa mubato iri. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro manheru ano ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC ndokusiyai minasita Ndekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isika disenda baku VO.